umbo wati ukutambira zvinezvi wakasimba chaizvo kubva kune vanhu and unonanga kune zvimwe zvatikutsvaga nekuti marecommendations edu ari important zvamunoziva yese wese watinosangana nai tinogara pasi tobvunzana kuti izvi tazviona sei ndizvoi zvatikutsvaga tonyora pasi toita sei saka ndipo patiri pari zvino
pane zvamakawana here zvavakaita ivo kana kuti izvi muri kungotsvakurudza
aiwo ndiye mukuru wenyika zvese zvinenge zvichiitika zvekumamainzi mabazi ese ehurumende ndoka vanenge vachitungamirira saka tinge tida kuzovabvunza kuti ko izvinhu zvaitika maizviziva here semutungamiriri wenyika and nyaya ye15 billion makaiwana kunani kuti yakashayikwa kupi
makatovatumira matsamba okuti vazotaura nekomiti yenyu here kana kuti munotarisira kuvatumira matsamba aya rini
we meet tomorrow kanditi mangwana tina vice president Mahadina mangwana tina vice president Mahadina nevamwe kamangwana so before that we meet and then we then deliberate kuti wochiuya rini after tanzwa evidence yavo
saka muri kuda kutanga mataura nevaimbove makurukota avo musati mataura navo
exactly kasi nezvavakataura kuti mari yakashayikwa ndofunga vanhu vakuzvinzwirawo kuti zveshuwa panenge pane zvinhu zvakatitweiwa pasi ini semuchairman handingataura kuti zvii nekuti ndinopreempta marecommendations asi vanhu vari kuteerera zvekuita isusu tiri kuteererawo kana kuti kana tivashedza tovashedza tichinanga papi nekuti nezvo takawana umbowo hwakawanda zvinotendera vanhu vakawanda
ko kana mukavashevedza vakaramba munoita sei
havatenderwi kuramba vanga vari mukuru wenyika ende kuvashedza kusi kuti tiri kuvashora asi ndiwo murawo wenyika uda kuteedzerwa wongwana kwanda vari kuti ava mugabe vakura kasi tiri kuti ah vakura yezvinowani vanga vakatoelektwa kuti vanoita purezidendi presidential candidate wezanup f 2018 and iye zvinezvi dei isiri parliament yakati vabve dei vachiri purezidendi saka vachembera bapi
ko tikatarisa zvakaitwa navamupofu pavakauya kuzopindura mubvunzo yenyu pane zvamagadzirisa here kuti zvinhu zvakadari zvisaitika zvekare
parliament ine mitemo yainayo takanyora kuna speaker marecommendations edu saka speaker vando vaakuda kupindura kuti pinde muparliament zviitwe zvinofanira kunge zvichiitwa saka ndosaka muona vamupupfu pakauya nezvo takati ava tigoni kutaura navo nekuti pane mhosva yatakavapomera iri kuna speaker
kana mukuongorora kwese kwamuri kuita uku pangazosvika here chinhano chokuti nyangwe vamunangagwa vashedzwe kukomiti kwenyu
when you want the president there's a lot of procedure required not that at this point in time there is no way we need him